Ndinokuchingamidzai mose musitara mambo wedu Jesu Kristu. Amen. Nasi ndadzoka zvakare nepart 4 yesiriz yedu yemamarriages. Ndinovimba kuti makawana mukana wekuteerera part 1 kusvika papart 3. Nasi tichange tichifokasa on my skills that we need pakuitira kuti mamarriages edu aendeke. Amen. Munoziva kuti it's actually funny how at times we expect mamarriages edu kuti ave fully functional, kuti automatically angova fully operational. We expect mamarriages edu kuti zvinhu zvingoendeka, zvingofamba with minimal efforts. And yet, when we look at everything that surrounds us, unoona kuti zvinhu zvese, we either had to work so hard kuti zvite come to fruition, or we even had to train for years in preparation for something kuti tikwanise kuzochiita. Munoziva basa raunotanga kuwana kutonzi first job kana kuti dream job yako ibasa raunenge wakatoendera kuchikoro kwefe makore. Pamwe wakatotangira kucrash ukati grade 1 kunosvika grade 7, form 1 kunobata form 6, wapedzazvo ukaita degree kana madegree mairi kana matatu chaiwo kuitira zuva iroro rauchazofamba neCV rako uchinotsvaga basa. All these years you were preparing. But when it comes to marriage, it's so difficult. Hatina chikoro chatakaenda chekuti taiswera tichidzidziswa maskills on how we can become better spouses, on how we can manage our households or even our marriages. In many cases, in preparation of my marriages, vasikana vaiona ma movie nekuverenga ma Mills and Boone neku, it was more about zviri unrealistic zvatinenge tichiona mumafirimu, mumabhuku and so on. And while that image was being planted mupfungwa dzedu, varume vakanga vari kunze vachigadzira mota dzavo dzemawaya, vachitamba nezvidhinha, vachitamba bhora and so on. Zvapera kudaro vanhu tu ivavo vane tu mamindsets nema expectations nema experiences akasiyana vanobva vatorwa vobva vasanganiswa yova imba muchitanga kugara mese. And everyone anenge aine expectation yekuti zvichaendeka. Unfortunately, it does not work like that. Chinonzi marriage kana kuti sungano, whether kubatanidzwa kwevanhu vaviri vanoziva Mwari zvakadzika dzika or kusanganiswa kwevanhu vairi vachangotanga kugamuchira Jesu or even vasati vagamuchira Jesu, in any case panotoda kushandwa zvakasimbarara. Prayer and fasting on its own is not going to solve my major issues anogona kuitika my marriages. Papart 3 yema message edu, or rather ye series edu, we touched lightly nyaya ye communication, and we talked lightly about my expectations. Unless tava vanhu vari intentional on sharpening our skills, we can be vana mai nana baba who are very spiritual and we have a very solid foundation in our spiritual walk and in our relationship with Christ. But tigotadza kunzwisisana nevarume vedu kana nemadzimai edu. Tinokwanisa kuva vana mai vakazara mweya mutsvene vanoita vari kuflowa nemweya. Asi mumba medu munogona kushaya mfaro chaiwo pamusana pekuti atikwanise kucommunicate zvakanaka, atikwanise kunzwisisana, atikwanise kufadzana, or we cannot even bring the fun back in our relationships. So there are a number of areas that we need to be intentional on. Sezvananga ndiri kutaura kuti atina kuenda kuchikoro kwatakanga tiri kudzidza kunzi marriage 101, marriage 102, kusvika tazograduata tese at the same level nemurume kana mukadzi watiaroorana naye. Tangotorwa vanhu 2 vari kubva from 2 different backgrounds, vane ma different principles, vane ma different expectations, people who are totally different. And we are trying to make chinu one kuti chishande, which is marriage. So for that reason, we need to be intentional. One of the things that I have told myself kuti I really need to focus on is studying and understanding why my marriages akawanda achiparara. That has helped me a lot. Kuti ndizive kuti there are some areas and singafanire kutora for granted. There are some areas in my life and singafanire kuignore. Nekuti muvengi anogona kunyangira in those areas. Or inini if I am weak in those areas, mumba medu munogona kusaita mufaro. Amen. So according to my research, there are a number of issues anoita kuti dzimba dzakawanda dziparare. But the three common ones, inyaya ye finances kana kuti mari. Kwoti nyaya ye intimacy, which I'm not going to touch that much in this message. Then also nyaya ye communication and my expectations. Parish, you know, chabata a little bit on my finances. And then in our next message, we are going to go into detail panyaya your communication. Mari is a blessing. Inova kuna mari. Asika na mai na baba, vasina kunzwisisana sana kwa kakwana on what money means to each and every one of them. Or even kunzwisisana pa ma goals avari kuita work on. Or even kunzwisisana on how they spend mari. That blessing on its own will drive them apart. Imba inoparara pamusoro pemari. Kungave kuwanda kwayo. Kungave kushomikana kwayo. Saka it is very important. Kuti mai na baba vagare pasi. Votaurirana kuti kwatiri mari inomborevei. Kune mumwe mari inoreva security. Kune mumwe mari mapepa aina basa. Kana ingoripo nhasingatiishandisei, mangwana tinowana imwe. Kune mumwe mari is an element or a tool yekushandisa kuti upenyu huyendeke, kuti zvinhu zvive convenient. Kune mume mari is a symbol or a tot an element inorerutsa upenyu hwake. Saka kana mumwe nemumwe aine foundation iri different, kana mumwe wako aine foundation iri different from yako, but usina kuinzwisisa, panoitika a clash over my decisions achange achiitika mumba maererano nemari. Mumwe paachatirika titenge chakati, mumwe achiona zvichidhura, mumwe haanzwisise kuti zviri kubva nekupi. And in many cases in our relationships, one is open, mumwe ari more reserved. Asi kuti zviendeke, we need to find a common ground and discuss what money means to each and every one of us, how we want to spend it, and even also the things that we want to accomplish in our lives. Another topic that I encourage my couples to discuss about, inyaya ye offering and tithes. my spiritual understandings eduka kawanda akasiana. But if that issue is not addressed, inogona kutounza resentment muma relationships. Another issue also that I would really want people to discuss in detail without letting my emotions get in the way. Inyaya yemari yatinoshandisa kubatsira hama dzedu. So many times extended family has caused my problems muma marriages. So many times tinogara nevamwe vedu tine zvigumbu zviri mukati memwoyo yedu over how help is being sent. Kuti mari pamwe inoenda kumusha kwemurume haina kufanana nemari iri kuenda kumusha kwemukadzi. Kana kuti kana amai vauye vachida rubatsiro ava vanonyimwa ava vanyimwe. O imwe mhuri yakakura stereke asi iri kupiwa same amount of money sei iri kupiwa imwe mhuri ine mari diki. Whatever the issue is, mhuri dzedu dzese dzakasiyana. I really want you to sit down and discuss how you want to handle finances in your marriage. Without that understanding, no matter how you pray and fast, you might have continuous issues to not but you to come back because foundation yenu is solid amuna kunskwisisana kokakwana. So I hope and I pray that sometime this week you will get time to talk with your loved one and discuss the issue of finances and set your financial goals together as a family. In it all, I hope that you do not forget kuti ma blessings ese atinopiwa naMwari. We need to use them for His glory. So also find it in your heart to be a blessing to others through the resources that God has given you. Sometimes they are not just financial resources, but if possible, remember others and continue being a blessing to your family, to your friends, to the society, the needy, the widows, the physically challenged, and those who lack. Mwari vakuropafadzei. Amen.